vasivanda avo vanga vari nhengo yezanu pf vashaya nhasi kubulawayo zvichitevera kurwara kwavanga vachiita nechirwere checovid-19 kushaya kwavasivanda kwaziviswa nasachigaro wezanu pf mudunhu rematebeleland north uye vari gurukota rehurumende rinoona nezvinoitika mudunhu iri varichard moyo
Anga asinganzwi mushe for the past 1 week, I think. Then in a Zulu, he drives himself to UPH. Akubva rikazene kapinda muchipatara. So I think vamupinda mu oxygen. Nezuru makuseni. Then azoshaika nezuru usiku. So we just had the information today in the morning. Ne leadership yedu yezanu PF kuchoroja. Matisati tataura ne family kuti tinzwe kuti vagadzirira sei for his burial. But that's what we had for now, what we have for now from the party and from the honorable MP and senators who are in Cholocho.
Mushandi mukuru anoona nezvekuburitswa kwemashoko muzanu PF vatafadzwa mugwadi vaudza Studio 7 kuti bato ravo rarasikirwa zvikuru nekufa kwavasivanda.
Tinonzwa kurwadziwa, tinonzwa kubatikana, tinonzwa kushushikana, tinonzwa kutambudzika semusangano nekuda kwekurasikirwa kwataitwa negurukota romuparamendi nhengo yeparamendi vazenzo sibanda yekucholocho. Musangano unorwadziwa zvakadzama nekurasikirwa kukuru uku, asi zvinongotitaridza nekutipa chidzidziso sevana vemuZimbabwe kuti dambudziko recovid-19 chirwere chedziwa ipengo ichi hachisi kudzorerekera shure. Saka naizvozvo tinofanira kuramba tichiita patinogona napo kuti tizame kudzivirira nekuchengetedza upenyu hwevanhu. Saka level 4 lockdown yawedzwa kuti tichengetedze nepatinogona napo upenyu hwavanhu. Vazenzo sibanda vashaika vari nhengo yeparamendi, zvichiratidza kuti vanga vachishanda uye vachishandira vanhu vavo, ndiko kusaka vaita risk yokusangana nechirwere ichi. Asi tinoti kwavari dai vazorora murugare.
Kushaya kwavasivanda kunouya apo imwe nhengo yeparamende yanga ichimirira vakaremara amai Rejoice Timire vakashayawo nezuro kuburikidza nedenda rimwe chetero. Mutevedzeri wemutauriri weMDC Alliance vaClifford Hlatshwayo vakurudzira hurumende kuti ione kuti sarudzo dzemabai elections dzaitwa sezvo nzvimbo dzakawanda dzisisina vamiririri, vachiti dzimwe nyika dzakaita seZambia dziri kungoita sarudzo zvisinei nedenda recovid-19.
Nyaya yemabai elections haisi nyaya yekuti vana nhingi vari kuti chii kana kuti vana nhingi vari kuti chii. Inyaya yekuteedzera mutemo uripo kuti kana siti richinge raita vakanti, kana wadhi richinge pasisina miririri wevanhu, chii chinoitiwa? Panosarudzwa munhu nenguva yakamira sei? Saka zvokuti ZANU PF iri kutya kuenda kumaelections, zvinhu zvinotoita kuti vanhu veZimbabwe vasakwanisa kunge vane vamiririri vavo vanovamiririra muda reparamendi nekumakanzu. Saka nyaya inanetsa nyaya kuti pakaitika masiti avakand, zvinhu zvaifanira zvakaitwa panguva yacho iyoyo, but hazvina kuitwa nenyaya yekuti ZANU PF yaitya kudya election. ZANU PF inotya kuenda kuvanhu. Saka iri kushandisa masimba ayo zvisizvo, masimba ayakatora futi zvisizvo, kuti maelections anga asina kuitwa nenguva yakafanira, vanhu vanga vasina kunge vasarudza munhu wavo zvisina kufanira. Vazhinji vacho vakaita zvekudzingwa zvisiri pamutemo, nekuti masiti mazhinji avo vanhu veMDC Alliance vakabviswa neZANU PF naMwanzora, vachiisa vamwe vanhu vavo vanoda vana kupe nevamwe vakaiswa kuparamendi nedzimwe nzira dzisidzo pamutemo. Saka nyaya yanetsa nyaya yekungotyorwa kwemutemo pavadira vanhu veZANU PF, ndo nyaya inotofanira kupedza sevana veZimbabwe.
Asi vamugwadi vati bato ravo rakagadzirira sarudzo, kunyange sarudzo idzi dzikanzi dziitwe chero upi musi zvavo, asi vati sebato havafari kuisa veruzhinji panjodzi nekuda kwesarudzo.
Tikwanisi kuramba tichiisa upenyu hwevanhu mudambudziko rekuti dai taita mabai elections nokukatira, nokuti vanhu ivavo vanosangana futi zvine dambudziko rerufu nekuda kwechirwere. Saka chakakosha dzidziso iripo pakurasikirwa kwatiri kuitwa senyika, sebato, semapato akasiyana siyana, ndeyekuti ngatirambei tichizama kutevedzera nzira dziripo dzekuchengetedza upenyu hwevanhu tozopinda musarudzo dzakaita sedzimabai elections izi. Mushure mekunge dziwa mupengo iri risina ukaka kana kuti richinge raderera, asi kana kuri kuti mabai elections vatungamiriri vehurumende vezimbabwe vaona zvakakodzera zvichienderana navakoti vedu namadhokodheya kuti nyika yaaredi kuti tichiita mabai elections, isu semusangano hatina chatinovhunduka nokuti our victory is handed. We have done a lot. We are doing a lot in these circumstances. those not tarisa kuti kufamba nevanhu vedu takavatakura pamafudzi iwo vakatakura musangano kumusana
mukuru anoona nezvesarudzo mucommission unoona nezvesarudzo yeZimbabwe Electoral Commission vautoeles laigwana vati commission yavo ichatevedzera zvinenge zvataurwa nehurumende panyaya yesarudzo hurumende yakambomiswa kuitwa kwesarudzo dzemaby-elections ichityira kuti chirwere checovid-19 chinogona kupararira uye mutungamiriri wenyika vaemarson munangagwa vakataura nemuvhuro kuti nyika imboramba yakavharwa sezvo denda recovid-19 riri kuramba richiuraya vanhu munyika ndakamirira studio 7 muHarare ndini Thomas chiri pasi.